Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na udzeludza nasi china nyamavuvu 31 2017. Hurumende inonzi yoferefeta mashandiro emasangano akazvimirira ega nechinangwa chekuda kutorera vamwe maresinesi sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaMorgan Tsvangirai nevamwe vavo voita musangano kubulawayo nomugovera kunyangwe hazvo bato ravo MDCT riine kunetsana kwakanyanya mudunhu iri. Nyanzvi dzozeya kufora kwakaitwa nezano PF nezuro panguva imwe cheteyo mamwe masangano nemapato achirambidzwa kodzero iyi. Vamwe vagarire kunyamakate mudunhu reMashonaland West vave kuomerwa neupenyu zvekushaya zvekudya kunyangwe hazvo hurumende iri kuti chirongwa chavo cheCommand Agriculture chakabudirira zvekuzadza matura. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai vanoita zvemutambo kuti vari kubatsira sei kuedza kusanangudza tsika nemagariro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.